A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Mashonaland West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former president Robert Mugabe in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Ukanye kuti uzancwatshwa kusasa ekutama kona ngale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona ye siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi enxenye uzancwatshwa kona ngale National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kuka Leo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayencwatshwa kona ngale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe kodwa awusoze kwenzakale lokho ngoba iRose Acre khona ngale egravesite yomdeni ingani sigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe uthi kunezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani ngokuyi triangle kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle tuzani lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu abayabekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuze buya ke eZimbabwe futhi khona ngale iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yilo mhlangano kusasa lapho yabe ikangena khona khonoko ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokhu yabunjwayo. Kuze buya ke kwele South Africa uDokotela Makombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lomunye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kuhani wabanjwabanjwa. So ke kuningi khonokho. Kusiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe. Leo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him. at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we had agreed to take him to the Heroes Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people at the time were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Heroes Acre.
So now,
so we then said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the president, Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the president is still in New York, isn't
he? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and this was, they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Mm-hmm. Kunao vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano pa Live Talk nhasi. Tiri kukurukura isu neurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari kutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Uyezve tiri kutarisa isu mhembero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti mhembero idzi dzakanzurwa. Vanga vari kuti aiwa, aya manyepo. Uyezve nhaurwa dzatiri kubva kutambira pamusoro paDr Peter Magombei ndedzekuti pari zvino vari kuongororwa kuSouth Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tizokupakurirai patinenge tawana nhau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwaZvimba. Tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda kuHomestadium vaMugabe nekuti kwanga kuine misangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavaMugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwaMugabe. Regai tinzwe kuti vati chii.
VaMugabe zvino bhodhi yavo iri kumusha kwaZvimba, uko kwaicharara mangwana, fume mangwana kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera. Tinovaradzika mangwana masikati, musi wemugovera. Vanenge vachivigwa pamusha ipapo. Pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukotiyadhi pamba ipapo. Saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana. Kusimetri kuna Ambuya hakuna nzvimbo yekuvavika. Saka ndokusaka takanga tamboti okay, tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutumbi wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi Zvimba vazaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here, tiri muraini here nezvaidiwa. Ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu ayireva iyo kuti haasi kuda kuenda kuyo zveka nekuti aizviziva ndiye akagadzira iyo zveka aizviziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndida kuenda kuna amai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyo zveka ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita decision nekuti no uyu mukuru ndiri anomisa kuyo zveka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo regedzai tibve kuyo zveka tingonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kunenge kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti unozosvikonyara watadza kutiiyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainge ichangotamba saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende izvo hazvinei nemhuri yekwamugabe
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna valiyo mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vamugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vamugabe vari kutozviziva pari zvino hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa ndokutaura kwavari kuita saka tichaenderera mberi chaizvo timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwazvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavamugabe vanga vari kudhisikiraibha ivo pachange pai pachiradzikwa vamugabe ndiri kuona apa vamwe vari kuvunza kuti tiratidzei isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapikicha nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kurangwe zvakaita semba inei munopinda soka saka dzimba dzotenderera so saka kwaiti masime o chichi apa ndipo pakaiswa fish pond imba yasari mugabe yanga ari papapedua saka apa fish pond apa ndopavakwa manja nokuti vari kufunga kuti vakaiswa kumakuva ko munhu anogona kunochera usi munhu anotengwa akaenda saka pakuti munhu uzopapinda munengeapaio
aiwa isu tinozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka at the end of the day tinge tangoona kuti isuse hama dzake tinega tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti pateedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
anowachiswi haakunokunda atombokanganwa zvake wazitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matrafic zvitori wese
aiwa apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika asi tichaedza kuti tibate isu ivo valiyo mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kuvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo naamai vavo zvanga zvakumbirwa navamugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravamugabe Gibbs
ye konapo ke oncotshwa khona ke umoyi urobert mugabe kwanyangazani endlini konapho ke kuyabe ngani kwehlukene ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi usale mugabe bese kubuya ngapha kwangkhona ke kuyabe kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe so umgabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha yabekhona ndithe ngikhuluma ke loliyo lamhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lo nina yikuthi emalibeni ngaleso kugcwele so ke singazi ukuthi kuyahamba njani wathi ke sithathe ubaba osecingweni khona manje we have got our first guest and that is Mr Joseph Chuma a ZANU PF member and is a former parliamentarian he used to represent Belandaba Mpopoma Mr Chuma good evening and welcome to the program
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine. And you actually requested to be here for only 10 minutes. So the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
A state service funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president, was very clear that we always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since they invented, I mean, initially they had said the message would be close, emotionally at the National Sports Stadium, and the government actually took up that request and told him that the Muslim and the National Hero Acre. And then when they came again now to say, no, we're going to go to Zimba, I'm sure you saw the pamphlet from the Minister of Information coming up again to say that we are guided by the family. That's why the family ones who are going to just fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think it's only been fair. Whatever the family wants, which I adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are a father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommended for what the government has done to say that the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Ye kodwa nxa sikhangela babajuma kukhanya ngazani impela emozwi liyam leyi imali eningi isiyadlaliswa pho ke manje nxa usukhangela wena ngokwakho kuyini okwenza ukuthi begcine besithi ngcono siye khona ngale ekhaya
technically I think that the family got clouded by the fact that the former president rose Zimbabwe from 1980 up to 2017, and so to them Zimbabwe to become a family kind of affair. So they never comprehended the situation by one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there is a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is feeling entitled. Someone thinks that, no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role? He was supposed to vote until he died, and stuff like that. And they want to blame the current president to say, why is this that is cruel? But they forget that the same guy was fired and he had to run for dear life through Mozambique until he got to South Africa before he came back, and then outsmarted him and took over that same seat. So, you see, they would don't say, Lana, which is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us, okay, or the government of Zimbabwe. It's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly was very great using taxpayers' money. And they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the Wutons and Alawa.
Yes, I was about to Obama Konapo Unga Chana, so marvelous. Ulombuzo, you know, how far kuba Joseph Chuma?
I think he has explained very, very well. But the question, Mr. Chuma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers from public service to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened there. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That we don't know how the leaders are okay or how government. Maybe there was something that was being done. We don't know about it. What I know, because I got the several relatives who are listening here, who have remained behind with public service staff who and the others to seal the grave, and then we leave. So they don't grieve alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, siyabona khona kuJumo ukuthi kambe kukhona ongani kuyasetshenziswa imizimba yabantu ongani phezulu sokuyiwuloya phela nxa kunjani.
Khonoko uMthembu ukungimangalisile lami kakhulu ukuthi mhlawumbe kukhona okunye ababekwenza, kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olezihlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lo nezikhulumi. Kuyasala imbuli nalaba abasebenzela i-public works abayibo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana. Asikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemi mikhuba ekhona esingaziyo ukuthi yibo kumele besitheleke ngokuthina imikhuba bani bayenza ngaphi lobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa yokubasala behambe besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imbuli ikhona.
I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadiko Vamafumo. Aiwa tirwadiva mafumo tinoona muri kwa Mugabe parizvino vari kuzowanikwa vachiviga vamugabe kwazvimba kwete kuHeroes Acre sezvanga zvakumbirwa nehurumende. Munoona sei apa?
Ndozvakaita vamugabe ka ndanditi munhu anotaura kwaanoda kuvigwa ndokune hama dzavo kwazvimba uku. Amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwadziri. Saka munhu anovigwa kune hama dzake vaita zvakanaka kuti vanovaviga kwavakataura kuti ndiigei kuno. Zvemutanzi Heroes Acre chi hazvina nebasa rosizvi. Kana waenda kuHeroes Acre ndowaenda kudenga here? Munhu wese ane zvitema tese tine mawadhiropu edu. Saka tinotongona Mwari, hatitongane pano pasi toti hanzi ndozvataita pano pasi ndozvataurwa naMwari. No, hazvisirizvo.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi?
Ndozvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare. Munhu aitaura kuti ini kana ndafa mwanoti ndisei pachiru chakati, aibva achiru chinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwakunzi hanzi yamakuva acharohwa chii. Munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva?
Aiwa taurai tinzwi.
Makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare. Anogara ari ega kusvika guva rarohwa, guva rake rozodzururwa, aakupinzwa mui kune mhuri yekwake. Ndozvazvinoreva.
Ko panyaya iyi yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe, pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa. Mishonga yekushereketa iripo, asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona kune vanhu vanoshereketa, tinavo. Yakagara iri tradition yedu, tinavo varoiwa.
Saka muri kutsinirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiyiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu, muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Iya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Meno, kana pane zvimwewo zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo mufi ndozvinoitwa, ndozvinofanirwa kuti zviteedzerwe, ndotsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Tozoti mati muri kumhanya pari zvino, asi regai nimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simeon Banda anzi vamapfumo mudhara one anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa anzi mukanya vaakupinda nemasasi. Naijo abva ati mishonga yekushereketa chokwadi iripo. Gladys Mafura abva ati mukanya mazazi munawo chokwadi. Edith Garanz ngavazorodze munhu pano kuramba vachichengeta munhu ashaya. Donald Soko ndozvavari kuramba vachitaura, aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza, vamapfumo vabvauya nemasasi, dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira.
Aiwa tatenda.
Saka dai kari kari kuyo maiva imbira kuti chiva Mugabe pakuvigwa kwavapa.
Ndinoti pane kambo kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega. Hauna muperekedzi kwete. Irwendo rwako. Kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake.
Aiwa, mabva mavharisa hanzi nachiera, munogona mukanya, muve nezuva rakanaka.
Bye-bye.
Aiwa, Gibbs, we have the Thomas Mafumo.
Thanks, Thomas. Thank you so much.
Who was giving us a lighter view in our Shona culture, would call him Sawira. He would come, you know, to a funeral and lighten up the mood. So that's what he was doing. But he literally says, yes, he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead. And there are rituals that people do perform on dead bodies. So the family in this instance is very correct to guard, you know, the former president's body jealously.
I guess in some Ndebele customs, if you come to a burial place and you joke, they'll beat you up. So we never do that. So this is a sort of like a difference in cultures, which is not a problem after all. So sikusathe ubaba umkhula sincube okhona khona pa ecingweni. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila tatali njani?
Siyaphila kakhulu. Ye, akuthi uthi wena ukubona njani khona kongani kwenzakala khona ngale kozwimba?
Lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emaNdebeleni kusijabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe, hhayi kwavele kwakulabunandi. Okwami nje ngombono wami ithi ubevele ngasoze ehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yabaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso. Kuyadingane siyangcolisa abanye abantu. So nxa besiyambeka kibo njengokuba vele beyisixhwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala njalo ukuthi izise uhlungu ukugcina isidumbu sikamgabe isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso siyilungise gathiwa sinjalo na into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengasamngcwabi sathi khangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo kwakhanya ama-radio bavala kwampe eZimbabwe besengabantu esibesiduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesile sikuzwa katesi sokuvumbuluka ama-radio ukuthi kuyabekwa kuthatha akusobobunandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxasibiza ngezinye indini phecelezi nganzi ibizelithi i-detector ngabantu abayimasiya ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbalwini hatshi ukuthi engcatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka.
So kodwa-ke nxa umuntu
senza ithi ihluku uhulumende yenalo futhi onguye ohluthune umbuso ezandleni zabantu umgabo ufele ehofisini bakithi lokuyana kuhluthunelwa abantu umbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahovedi omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezethintana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka eZimbabwe yikho libona indlala isihlukuluza bafowethu akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababizwa ukuthi umgabe labo mnangakho nabanye babo.
Ye, akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho?
Hayi, uthi kahambe kuhle uNkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini kukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni kasoze emiyekeli ngoba engafuni ukuthi iNdebele ngijoleli lodwa kodwa kwala yena uNkulunkulu uzamhlelela. Ngiyabonga,
sibonge kakhulu-ke mkhula siyncube khona ngapha kwelubhani encwadini lakusasa mtomdala.
Ya, lingadinga sibili le mini lapha kade ngifuna ukungena ehlelweni wakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngucingo ngizinhle ngoba le news kangizizwa apande ngize mukele phone ni kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngithi indlala engilayizima kakhulu
hayi siyakuzwa umuntu omdala silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho
sithembele kuye uNkulunkulu umdala
yes so siyabonga kakhulu bye bye baba so that is Mr. C Mkhula Ncube he's in Lupane you are saying you know it's good that Mugabe is going to be buried in Zwimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello?
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndikutaura na Patrick Rupia, ndiri ku Pretoria, South Africa.
Taura yenyu tinzwi.
Tikaona kuona mabasa akabatwa na vamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pande munhu anonzi akauraya na vamugabe, vamugabe chaiva anga asina munhu aiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana Munangagwa yavo ndio vamwe vacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubviswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangandi vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava Munangagwa ndio vamwe vacho vari kukonzesa matambudziko tatoziva toti ndo vaiti vaiadhapta vanhu
Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko
ipapo ndikutoona ipapo pakatonaka kutoti vanofanira kunge vachikokwa nekutoti kuti tiivekei protection brazi hatingamboti savamunagwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo variyo vakabvisa vamugabe pachigaro saka kuti vakwanisa kunge varipo panhamo hazvingatovhoid saka zvinotovanani kuti vanofanira vamwana vakakokwa vanofanira kuenda ari munhu akakokwa hazvina pasa kuti zvive zvekuti hanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafanira kunge varipo kunhamo
Hanzi nachiera kiki pakaipa kola you are on point ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi
ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa pane chisodzi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagamba ipapa vanoenda kunorarisa vanhu kuone komanduku ndoroba nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita saka vamugabe kurwara kwavaita vakazousiya vaudza grace achiti no musasuduke pane chitunha changu saka vanga vava kuziva kuti ndichagona kutambwa ivi ndataimbotambawo vako saka akatoziva kuti ndingangofa chidi ndichazotambwochi iyo saka ndosaka maiona vaishingirira kuti no chitunha ngachiende kuone komando aida kuti akuzotambwa zvanga vajaira kugara makore ese achitamba
Aiwa mashoko makukutu hanzi naEdith Gara Kola go deeper saka manakidza vazhinji moti pamazwi enye kupedzisira
pamazwi amwe kupedzisira ndevekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvimwe zvacho zvinototirwadza kugara patiuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza saka dai vanga vari vamwe vatichinjirawo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutomaka hazvinyadzise murume mukuru kubvira kubvatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanoapinda ana vachamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyaya yekuvhotera madhara aya madhara atiabari mabasa aataneta nayo
aiwa tinokutendai kola Patrick Rupia muve nezuva rakanaka Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC, led by Nelson Chamisa, actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium, where they are commemorating 20 years of operation. It's amazing.
Of opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukandaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwabe kusenzakala kwazwimba. Noma singazuze nxa singene phakathi kodwa siyabasiloko silitshela ukuthi kuhamba njani. So lithi indlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuza sakuzuza sibese selinika ke emphakathini. Ye ngizokuthi kuthiwa silo baba lapha ecingweni umkhokheli. Baba umkhokheli kunjani?
Anya pila njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kwena baba umkhokheli?
Mina ngiseCenturion eSouth Africa.
Yeah, ubona njani khona ukuthi wayengumuyi uRobert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe kusasa kwozwimba khona ngale?
Hayi, mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo khozi ke. Angithi yena uRobert Mugabe nalabo abanye bebephethe phambilini baba introduce izinto zama-Heroes Acre. So yena naye bemele ayedlale i-Heroes Acre kathena ufuna umntana kabani ayedlale egangeni yedwa. Yena ezokubona-ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa-ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-Heroes Acre. So mina ngibona kwinto erongwe naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebeseyi-senior citizen angithi yethu. So uma e-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende kumele atsho ukuthi turn left, turn right, ifamily iyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa qhubeka.
Baba
kubeka baba
mina ngibona ukuthi irongo kakhulu yebo bengihamba bayongcwaba okwezothi kudlule nabo ku family baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye kuphosela ukugcina baba
okokugcina bese ngisithi ke sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
uMagombeni
ethethwe kabuhlungu lwana ulethwe ngapha e-South Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo
ngibona kube yinto enhle kakhulu cause ke ekhaya akukho mjindutho ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza FM, at least uzoba ngicabanga ukuthi lana imchini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuni yamdinga FM. Ngifisa inhlanhla ukuthi engathi engasila very fast. Then bezosola-ke laphayana okuyenziwa ngohulumente ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa kozimba. Ngapha i-Rose ekakade yakhelwa indlu enye kade iyakhelwa ngangapha. Imali ezilaliswayo zonke zongezona lezi. Ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwe amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinasitayile ayinani uma ipontshile ipontshile yabona izilimali zenu ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singelalutho.
Hayi siyakuzwa mfowethu. Ye sibongela kakhulu mgokheli.
Hayi ngiyabonga nami kakhulu.
Ye ngiwathina kusasa. So that is mgokheli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor, school that is in South Africa, because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and he said that's up to the government.
Yeah,
the Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday, and he said, you know, we are going to stop it because if it's not going to be buried there, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money has gone down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project when they knew something can happen, you know? And indications are that maybe the creation of a mausoleum for presidents actually hugged the Mugabe family.
So I don't know. I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes.
And in death he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now,
tomorrow.
Right now we're talking about him, right?
Yes. We are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. You know, letting you know what's happening in Zvimba. Kunewo vari pano pachirongwa chedu tinokuchingamidzai uye sekutaura kwatiri kuita aiwa nyaya yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwayaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora muteereri. Hello, caller.
Rejoice.
Hello, mkoma Rejoice.
Hello, Magadizen.
Aiwa, tiri wadi. Muri kutukutaura nemi muri kupi, sister?
Ku Mozambique.
Oh, kwakadi ku Mozambique.
Hai, kuri kupisa zvako, kuri sei ku Zimbabwe.
Isu tiri ku America but hakune kuno futi kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Ha, ini mindai dangu ndo zvangu kuti program yakamira sekosi makwai kwai achanenge ari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwaita muzukuru mukuru wemhuri valiyo Mugabe vanga vari kuti ivo vaMugabe vacharadzikwa mangwana. Vanga vari kuti ivo urongwa hwacho vanouya ikoko kuzoradzika vaMugabe vanhu vanenge vaita kukokwa. Kana usina kukokwa vabva vatsinhira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa. Vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana. Vanenge vatoziviswa nasimaneru munhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa. Saka ndozvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard. Zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo. Ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno kuti imi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi?
For now, no. Because now I don't go down my updates. Because Murika Facebook, Makwai Kwai, Achaninga Chiwanda. So you will not know the truth. Because Amarkuti Ako, Akazaka, Singapore. So, Panawazo, another information you settle.
Aiwa ichokwadi izvi tsangata verifya zvedu ndosaka nichigara nichitaura zvangu kuti pastudio 7 vanhu vangatuke vangati chii asi tinenge tatoverifya hatiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinhira muri ndo yataura kuti vaMugabe vari kuradzikwa mangwana valiyo Mugabe ndozvavataura ehe saka pari zvino ndozvatiri kuenda nazvo. Ah, thank you very much.
This station, test one information issue yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mauma stations ane vachitaura vachifuridzira, vachinyeba, vachinyebera, vachidi. So you will never know the truth.
Aiwa, tinokutenda sister, ndi munoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemumwe wangu Gibbs Dube. Tichikupakurira zvinenge zviri kuitika ikoko kwaZvimba.
Okay, thanks. Chongo is my number pa Facebook says what I did.
Ehe, tova takufonera.
Okay, thanks.
Bye-bye. Gibbs, yeah. Here we have a young lady who's calling us all the way from Mozambique. And she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish. Because she says she's been following this Mugabe story on Facebook. And she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But she's saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinci utungamiriri weNational Executive utungamiriri weStanding Committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti it's all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana Kurufaro Stadium kutangana naye mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu ange ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvani izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu rikutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa havana kwavari kuenda. Izvo zvikwava Mugabe munoziva kuti takava chaizvo. Vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's a private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine urongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira president wedu, president wevanhu, ndo vachange vari iwo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana.
Vachibaya, mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga. Tinenge tichipemberera.
Aiwa, apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana, nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media. Tamuka mangwana nechinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura. Mabikwa yanga ari kufanira kuitwa nguva iyo, asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe, asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi. Saka tichange tiri kukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kuRufaro Stadium, ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa. Gibbs.
Iye, kunjalo ke siyabe siletulela kusasa, lilalele phela indaba ezabe sivela kithi. Sikhuluma ngakhona kuke kwabo senzakala kwazvimba. So stay tuned, tomorrow we are going to be giving you live on Facebook, on our Facebook pages, what will be happening in Zwimba Communal Lands, that is Mashona and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So ke sizokuthe sizokuthwa kulobaba lapha ecinweni kutwa ngosikhumbuzo Mlalazi. Baba Mlalazi, kunjani?
Baba Dube, njani baba?
Hayi, siyaphila ndati, singazi wena.
Hayi, siyabonga kakhulu ukuthi ninjani kodwa Studio 7.
Hayi, khona mpoke singane silungile kakhulu. So jake ngesindebele sibili sizwe ukuthi ubona njani khona okwenzakalayo okuthiwa uMugabe uyangcwatshwa kusasa.
Hey, indaba kaMugabe yazi ukuthi bengithi mhlawumbe wakuchumose sekhona angazomkhona ecingweni, mhlawumbe indoda enginjalo ukuzikhuluma kakhulu ngento zenezo.
Yayi, ukuthi uthe ufuna isikhathi esincane sihambile.
Alright, kura kurayit baba. Into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebeleleni, bengithi mina uMugabe lento yokuthi yena namhlanje athi akasafuna ukubekwa e-Heroes Act. Mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebeleni, bengizothi isithombe lesi abasifake eBulawayo sikaNkoma sisuse kuletheni uNkomo uqobo lwakhe aze bantimbali ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kuqala uNkomo ma echona uNkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo it doesn't make a decision, i-decision yezwa abantu baphilayo. Wathatha uNkomo wayombeka lapho abambeka khona kuleya udrive yadi leyana. Now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi babe bebona uNkomo eyisithombe ngale Harare, bazomletha koBulawayo. Angithi ma umuntu eyi-national hero ubekwa e-capital city of that country, uNkomo bazombeka koBulawayo, wayemzonda abantu bakaMugabe. So namhlanje uMugabe mayeyobekwa eButama khona le kwaZimba, ungani ukuthi abantu balethe uNkomo ekhaya ngoba now that igraveyard liyaba ti-Heroes Act irrelevant lawa kusenabuhiro walapha kushouthi uzabe ubonile kulabantu laba abalele lapha iningi labo bakula uMugabe. UMugabe in simplest words was never a leader, he was just a looter. Uchiye ungalalela Dube ukuma zabantu abantu babuhlungu and if abantu people are divided after a leader nikeze chance for 40 years ukuthi unite abantu ngakangela South Africa babe no short term short period nomuntu ongumandela only 4 years in office wahlanganisa izwe walithola elidivided okwamagama abantu namhlanje South Africa sebengathaxeka but uMandela uthiye elakhe ilizwe uMugabe uthiyeni khona manje ungakhangela kunomzukulu wakhe labadoliwe uma ekhuluma ngemuzi ukuthi umuntu unegunya lokuthi izwe leli elikamgabe yabona so into le mina bengithi uMugabe ukuthi uyabe I don't think uMugabe uyaphila uMugabe I mean nokuthi usasekhona bamlasha bambeka kuphi noma mthiya khona laba afele khona kodwa into enkulu emathebele uMugabe ake sifana ukuthi ngathi azange afike sifana ukuthi asikelwanga sithi thina mina ngabe kuthiwa la ma-leaders afana nama-chief nabo bantu babe bayalwa abantu emathebeleni ukuthi bethani umuntu wethu azireyoekhezi ulingayo
hayi siyakuzwa
ngimalabodoli
hayi siyakuzwa kakhulu ke mlalazi ungatshelwa kusasa ba
siyabonga mfoka mtembo
okay mlalazi bye bye
siyabonga.
So Skumbuzo Mlalazi is saying that, you know, the Euros Eka is now totally irrelevant.
Mm-hmm.
He says Mr. Mugabe has just trashed it because if he's not at the Euros Eka himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and rebury it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself.
Mm.
So that's the way he put it. Sizo kutake slow baba usanokhoza icingweni. Sanokhoza kunjani?
Sigona dubele njani?
Siyaphila mfowethu singazi wena.
Hayi, siyaphila sibona ukuthisa.
Yeah, kunjalo mfowethu inatuda.
Hayi, udaba lwa Mugabe lolu hayi. Idrama yabo le abasenzeleyo hayi.
Yeah.
Ayazi drama iyo ke leya bayenzileyo.
Bese kuyibhasikopu.
Ahambe becabanga ukuthi uzavuka yini. Kodwa ke okusalayo ke ngabe kuthiwa kuya ngami. Njengoba uMugabe le wayenza khonoko ukuthi uNkomo aphikisane lesifiso sakhe. Bambeka khona le Heroes League. Ngabe la bamfake khona ngenkani. Manje sisadiphe kwathiwa kuhlona ukuthi isinqumo somdingi esinqumo sakhe. Kathi uNkomo yena bamdelela ukuthi ngabe kuthiwa siya ngami wonke abantu bakithi abangaphi emandebeleni bebezathatha bonke babuyisebelahlelwa emafemeli nabo ngoba manje khonapho i-Rose Acre kuyafana nje sesihlangene kuhlangene abantu abayenze okuhle nokubi yebo baba
ye kodwa ubona zani ukuthi uchiphile nje ukuthi umuntu ayigejwa aphinde engcwatshwa kwezindawo
ama-families ma engakufuna lokho ayakwenza ikuthi nje umbuso ungeke uvume umbuso khona khase singakhuluma ngombuso olesandle siqinileyo nalo siphethiwe ngeke uvume vele but ama-families ma engakufisa ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vele-ke sivindele silokhu sehluleke but umbuso osivindeleyo lokho
hhayi siyakuzwa ke mfo wethu ungadinelwa kusasa baba. Siyabonga kakhulu. So what he's saying is that you know there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president, and he says you know if things were according to him, all the people that are lying there should be actually exhumed because that place is like a wilderness now.
Mm. Yeah, very interesting. Mm-hmm. I mean we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yes. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo, Magadi, enyu.
No, Farajedu.
Trukuta ora nani uyeje murikubi?
Trukuta ora na Lama Popo, Andrew Mapopo, from South Africa, Ndufandu, South Africa.
Taura enyu. Taura yenyu vamapopo. I'm not sure what's wrong with this phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo. We'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right. so, yes. Yeah. To all those varipano, vakaterera, mm-hmm. pano pa Facebook page, edu ye VOA, shona. Mangwana tishanke truku kupakurira hii, shuri kuitika kwa zvimba. Uye je, sekuziwa kwa muru kuita batore MDC. Inotunga miruwa na Vanelson Chamisa, vachange uwe shakare vaine mabiko kurufaro stadium. Saka tishanke truku titika bata kurufaro, to bata kwa zvimba. Tishukupakurira ipo pano mangwana. Saka zviji njisho, tishanke truku kupai. Munogona imi kunyora namba zenyu kana mchizoda kupinda pachirongwa. Tishuone sana kuti munoona sei shuri kuitika izvi. Nyanya panyaya yekuradzikwa kwevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Avo takaona pakatanga mwedzi uno zvakanzi izvo pakashaya vaMugabe uyezve pavaka mutumbi wavo pavakasvika munyika takanzwa kuti vachange vari kuradzikwa kuHeroes Acre uyezve pachavakwa chivakwa chikuru chinonzi Mausoleum. Icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
Mausoleum,
media.
Yeah.
And I bet you there are some kids that have been named Mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So.
Yeah, yeah. So we see that there's Kandazi lapha ku Facebook. Marvelous. Uti yahlupa indaba kaMgabe. So ungathi isichebo sebusika. Ale kwathi isichebo sebusika sihlupa kanganani. Kuzobuya ke usanokhoza uti dube kudala sakugcina. Ngona mfowethu, anti sesikufonele. Eh sanokhoza. Kuhlala kunjalo ke mfowethu. Izo izo. Shaya ispot on, eh? So ke kuzobuya ke uSkandazi uyaphinda futhi uti ah kanti isidumbu siyajontshwa njani. Lokhu kuyamangalisa kakhulu. Uthi ke kunzima sibili lokho esikubona kusazakala. Kuzobuya ke abanye njalo bayakhuluma lapho uthi mbona ukuthi bathini usekawandi uthi indaba leyo bakithi ichitha isikhathi ngoba lo sikhuluma ngaye kukhanywa mzonda sibili lokho okumangalisayo. Kuzobuya njalo omunye uDingani uthi ke kambe shwa unjani lo muntu uMgabe. Sehluphile kakhulu. So usikhaphe nje uhamba sesidinwe ngawe. Ruben Ndlovu uyabhala futhi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi. Njalo iMausoleum lay iyabhadalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor. Says who was paying the money?
The funeral parlor, the government.
So because the government is dubs, but the family was dealing with the other one. So this guy is saying, who has been paying all along?
Interesting, but we have a
interesting
caller.
Interesting question, yeah.
Let me take the call. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadie, you took to Orana Nuyeje Murukupi.
Murukupi Orana Mugobo, Solomon, Ziku, Eastern Cape, South Africa.
It's our writing, sweet.
Ya, truto ropa msana pe MDC. Ndendrende iri pagumetika tora.
Okay.
Mwamera kata jino hiko jino wa titori puno wa jino jokato makuto kereki kumba.
Mazwano kwa mirasei nenya ye xenophobia?
Ya, xenophobia kambo neta zayo muna msa Afrika. Patiko jino jambo zao na. Kwa nyo neta mjobu yeki kwa tiri uku wa ite kiti kwa kutori nani. Jobu yeki ndoku ya ineti.
Kwa panyaya yeku uradziko kwa vaMugabe muru noti chiipapo?
Ya. Apa paru kuneta apa kwa tiri chiipo zi wafara kwa hiru sika. Sala ya manje. Kana jwa jokwa jimboku. Atika ziti chicha etu kwa siye uro. Hiru ichi amira ichi hiru sika erika na ichi na mpeara manje.
Aiwa mashoko makuku tunguwa edu ya jikana na tunokutenda hii mkoma. We're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing. So, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian, that is, he was representing Pelandaba Mpopoma in Bulawayo. So let's hook up to tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
be doing. Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his right as a private citizen. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Kibs Dube. Bye-bye.